mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoyambira bato remutwakazi republic party kuti zimbabwe haifi yakapatsanurwa kuti ive nyika mbiri nengo yemdct inotungamirirwa navadouglas monzora iri kukukwidza mudunhu reepworth inoti yakarwiswa nekupwanyirwa motikari nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf sangano rezesni rinoti rinokatyamadzwa zvikuru kuti masangano esadac neafrican union haana zvaari kutaura pamusoro pesarudzo muzimbabwe iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc vachitaura kuvatsigiri vebato ravo rezanu pf kuchitungwiza nezuro mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakashora zvikuru mutungamiri webato remutwakazi republic party vamuqondisi moyo vachivapomera mhosva yekuda kupatsanura zimbabwe nepakati bato remutwakazi republic party rinokurudzira kuti nyika yezimbabwe itsemurwe nepakati matunhu emidlands neematebeleland ose ave nyika inozvitonga yakazvimirira yega kuchiteverwa miganhu iyo bato iri rinoti yakanga iripo pasati pasvika varungu ngatinzwei vamunangagwa vachitaura
kune vahwanisi vadya nyemba vazvipidza vana mutwakazi anzi toda kuti zimbabwe iganhurwe nepakati vakuita imwe republica yamutwakazi ngavateere ndichitaureko zvino handasati ndavasunga vachataura vagotaura vagochembera vagofa zimbabwe ichingova zimbabwe its a unitary state no one will divide this country kana vanga vane vanoudzika ngavanyarare vashande nehurumende iripo vararame nokuti vakaramba vachiita zvavanoita izvi hapana nyika iri pasi pano inotsigira kuti nyika dzite divide pasuke pasuka hakuna the united nations charter recognizes all the countries who are member states of the united nations including zimbabwe as it is no one will divide this country into small states unenge uchitsvaka kusararama kwakareba
avo vange vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitaura pamusangano webato ravo kuchitungwiza nezuro nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo stan mukasa vaudza studio 7 kuti vamunangagwa havana chekuudza vatsigiri vavo sezvo vasina chavakaita mumakore anopfuura makumi mana vari muhurumende
abawa havasisina meseji kumazimbabwe wakupaparika wakurotomoka wauona manje kuti sapoti yapera hapasisina munhu muzimbabwe anovasapota saka vari kutsvaga saka vachiunza mabhazi ewano kubva kunzvimbo dzese dzakasiyana siyana kuti rali yake inge yakati kurei pamusoro pezvo vakuziva zvino kuti maelections akaita free and fair wanoruza zvimwe zvinonyadzisira chaizvo.
Ko zvino nai profesa Mukaza kutaura zvinhu zvakaita saizvozvo zvavakataura zvokushishidzira vanhu sei vachiona sekuti zvinova kunzira vanhu kuti vavatsigire
kana uchiro kana uchirota mukaka hautomboziva zvauri kutaura baba vanenge munhu abva mukurara ngekuti vari kusimudza musoro vachitarisa kuruboshwe nekurudyi uona ndirike vanhu vese vari kutizira kuna vachamisa zvinopo vari kusimuka vari kuona havasisina munhu kusere kwavaka ende pamusoro pezvo havachazivi manje kuti votaura kuti mazimbabwenzo ari kubvunza kuti kochii chavakatiitira pamakore 42 years amamuchitonga zimbabwe hawana mhinduroba kwaakungopaparika kwavari kuita uku havasisina meseji kakuna vanhu vekuzimbabwe hawana kana chii chekutaura vaakutizwa zvino
mashoko akadai aya haabatsiri here pakupesanisa vanhu vari kurwa nekuti dene zvakaitikawo pakukura hundi zvagadziriswa vanhu vaenderera mberi vachiziva zvakaitika asi vachiregererana kutaura kwakadai kunokonzera chinyi profesa
handifunga kuti kunokonzera chinhu ngekuti vanhu vaakuziva ka hapana zvavanotaura zvino zviri kutorwa seriously nevanhu ba handione kuzvichichinja mamiriro eopposition vanhu vekumatebereland vanhu vekupi kumidlands vachangoramba vachienda mberi nestruggle yavanga vachiita handione zvichichinja chinhu ba
dene manga muri chipangamazano chava Munangagwa nezvose zvamunoziva kubva zvavapinda muhurumende kusvika pari nhasi chii chamai vabatsira nacho mai vaudza kuti chii
ndaiva patikiti rebhazi rekuenda kumusha hapasisina chimwe chavachakwanisa kuitira zimbabwe chasara ndichekukwira mubhazi kukwira muzupco woenda kumusha wondozorora ndochega chasara that is the only way out ukasazviita izvozvo kuchasvika nguva yawachasaidzirwa kubviswa pachigaro sekubviswa kwakaitwa wamugabe
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare nestudio 7 asi mutauriri wemutakwasi Republic Party vavhelile mwoyo vaudza studio 7 kuti vari kukatyamadzwa zvikuru nemashoko ava Munangagwa asi vachiti chero vakavhundutsirwa kana kuurawa havadzokeri shure panyaya yekuti nyika ipatsanurwe kuti Matabeleland ive nyika yakazvimirira yega. Nengo yebato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora iri kukukwidza mudunhu reEpworth vazivai metu vanoti vakarwiswa nekupwanyirwa dzimotikari nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF nezuro masikati muEpworth pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wemugovera. Vametu vanoti vanofunga kuti vanhu vakavarwisa ndevezanu-PF nekuti vaiita masloganu ebato riri kutonga uye vamwe vavo vaive vakapfeka nhumbi dzebato rezanu-PF. Vanoti vari pakati pekurwisa vakatizira mukamba yemapurisa yedombo ramwari kuti vawane kudzivirirwa uye kumhangara chiitiko ichi asi vanhu ava vakavatevera vakavarwisa mukati mekamba yemapurisa imomo mapurisa asina zvaakaita. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yavamhetu naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tanga tichifamba nemotikari dziri mbiri, yangu yanga iri kumberi, rori yanga iri kumashure, tichiudza vanhu kuti tokumbirawo vhoti yenyu muzwa 26 March Saturday pasarudzo dziri kuitwa mumusha weEpworth. Saka patati tichifamba motikari yangu iri kumberi, tashamisika kuona imwe motikari yabloka road kumberi. Yabloka road pabva pauya mayouth abva azara muroad vachivhurira rekeni kurova windscreen nerekeni vamwe vachikanda nemachombo emaoko vamwe vachikanda masimbi vamwe vakabata mabhemba nemademo. Saka semotikari yangu yanga iri kumberi pataona road yese yablokwa kuti dhraivha achienda mberi anga achizofamba pamusoro pevanhu anga achitozo batsika vese. Saka driver haingeja reverse. Uye rori oranga riri kumashure ndokupa haingeja reverse. Saka matombo erekeni anga achiuya takatarisa. Nemaoko achiuya. So rori anga riri kumashure razosvika pakunyura madhaka. Driver ndokuta mayuta anga riri kumashure ndokupa atiza. Tisaramba tichiita reverse kusvikira tasvika pamukova we police. Izvi zvaitika 100 meters away from Dombora Mwari police station.
Saka vakurwisai maziva here kuti ndivanani?
Ina ndina kukupanisa kuti ndizive kuti vandirwisa ndivanani. Bati ndikavaona ndinovaziva. Ndikavaona ndinovaziva vandivavo vese. Because vanivavo vatevera papolice station. Pataka tichirivhesa. Ndokutena pamberi pemapurisa. Saka patazopinda tichiri ripota nyaya yedu kumapurisa. Ivo vabva vatoteverera varimo vakatogara pasaiti pedu. Tichipedza kuripota vachibva vachitretena papolice station ipapo vachibuda. Vabuda ndokundoteedza vamwe vavo vese vanga vachikacha futi motikari patanga tinawo tichiripota. Ndokubva vakutibudai mugedhi yemumwe tikurovei. Chazotishamisa polisi yabva yatibudai. Tikai vanhu vakatimirira paentrance. Saka vazodeedza officer in charge ndokubva auya kubva tazokwanisa kubuda takaiskotwa nepolisi. Vachikumhuresana kwavanga vachiita nemapurisa. Patiratidza kuti mapurisa anovaziva vanhu ivavo ende vamwe vacho vanga vachito vateedza vaitoti chairman makadi, chairman makadi vari vatungamiri vezanupf. Ende havana kusungwa kusvikira nanhasi. Mazita yedu hatimazivi asi mapurisa anovaziva.
Saka makwanisa here kunge muchimhangara nyaya yenyu mapurisa achitambira kumhangara ikoko?
Hongu madhoketi tavhura zvandiri kuedza kutsanangura kuti taripota nyaya iyi vanhu vachona mapepetrators eviolence vatorimo vezanupf vachitotaura kuti imimi vanhu vemdc pane nzvimbo dzemunofanira kukambena muno muepworth but pane dzimwe nzvimbo dzamusingafaniri kukambena dzakaita senge dhonoro mukauya tichakudhonorai sezvataita nhasi vachitaura izvi pamberi pemapurisa mapurisa acho achitonzwa
saka pane vakuwara here muchiitiko ichochi
vakuvara vakaenda kundorapiwa kuCSU.
Saka chiitiko ichi chiri kusiya ipapi tichitarisa kuti sarudzo dziri kuitwa musi wemugovera.
Ini ndiri kunzwa kudedera ndikaona munhu akapfeka t-shirt yezanupf muviri wangu unotomerera nekutoti redway mhondi dziya dziya dzauya ndinoziva ndiri mupenyu here kunyange nemayuthi asi izvi zvinopa kunyadziswa kumhuri yezanupf nekuti vagari veepworth tazoona kuti vakasimbatsaiza nesu zvakanyanya vachifona vachiti neurombo nekupwanyirwa kwamaitwa motikari dzenyu nekuvhirimba kwamaitwa nekuposa maurawa nevanhu vezanupf isusu hatiti mhiri zhonga mumusha medu tichataura paballot box tine chokwadi chekuti zanupf haisi kuzohwina muepworth nokuda kwekukuponda ikwayaita pamwe chete nekuponda motikari dzenyu hatingagoni kuti tirarame tiri imiya inonzi pachirungu main state of nature a game of no rules no toda kuratidza vanhu vezanupf kuti muno muepworth anenge aita mhiri zhonga hatimuvhoteri saka naizvozvo inenzi kuti kutipwanyira kwavakaita motikari dzedu nekutirova kwavakaita zvatotisiya tiri pari nane pekuhwina sarudzo idzi zvokuti ndinotarisira kuti tichahwina zvine mutsimi
nhengo yemdct inotungamirirwa navadouglas monzora iri kukukidza mudunhu reepworth vazivai metu vari parunhare kuepworth najonga kandemiri westudio 7 asi mushandi mukuru anoona nezvokubuditswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vanoramba mashoko ekuti nhengo dzavo dzine chekuita nekurwiswa kwavamhetu uku ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
chekutanga ndinoti kuna vamhetu musangano wezanupf nomutungamiriri wavo vakazvitaura vakaparura gwara romusangano musarudzo iri vadzokororazve nhasi katatu vachitaura kuti peace harmony and peaceful coexistence mukukambena hatitenderi mbiri zhonga saka nokudaro chendinoziva ndechekuti even pari zvino mutsvakurudzo dzatanga tikuita kuti chii chaitika kwepwere tine umbowo hwekunziva nokunzwa kuti nekuda kwekupokana kuri kuitika mafactions emdc zvasanga kuti kufomwe mumwe mupatswa weccc kubva kumdc vari kurovana pache zvavo asi vari kuti kana vava mukurovana ikoko vanotora matishets ezanupf vopfeka vonyepa kuti ndevechidiki vezanupf ivo vachirovana pache zvavo mashoko angu kuna vamhetu ndevokuti hazvina kunaka kuti kana wasangana nenjodzi muninyina womhanyira kuti ZANU-PF unokanganisa tsvakurudzo dzamapurisa kuti kugobatwa nyanya nenhutira matsime mara patsetsetse dzinenge dzakanga dzaita mhirizhonga taurai kana maita mhirizhonga daitwa mhirizhonga nezvizvi vanhu votsvakwa uyeepoetsi idokosereka vanozikanwa vanhu vari kuita zvoni izvozvo vanopfeka matisheti ezanupf kana vari veccc vonorova vanhu vekwamonzora vobvawo kuvekwamonzora vodzorerawo kuccc vanenge vakapfeka matisheti ekuzanupf vari kuzviitira izvi kuti vatsvage kutoropodza kutsvaka kunzirwa tsitsi revanhu kana kuti yatinoti simba zevhoti muchirungu vachinzi vari kushungurudzwa nezanupf ivo vachiziva zvavo kuti hondo yavo iri pakati peyavo yakabvira pakurwira harvest house yakabvira pakudzingana muparamende yakabvira pakudzingana kumazita kuti ivo haushandisi zita iri kusvika pari zvino hondo yavo haiperi vachamisa vasi kukwekwedzana nezanupf musarudzesi vari kukwekwedzana navo monzora monzora ari kukwekwedzana nachamisa musarudzesi zanupf haina anokwekwedzana ndosaka tiri kuzviitira zvinhu zvedu murunyararo tega nevana vezimbabwe ava varoda kupruvhirana poindi yekuti ndiani chaiyo opposition muzimbabwe of which hazvinei nechekuita nebato rezanupf saka ngavasatizora madhaka nepatisina
imi sebato rezanupf riri kusvibiswa kuburikidzwa nezvamuri kutaura zvekupfekerwa matishets nezvese matanho apa hamuri kutora kuti zvisaitika zita renyu rirambe risingasvibiswi
matanho atinotora kusanganisira zvamaita izvozvo muchitifonera tichikwanisa kuudza kuti vanhu vazive kuti aiwa muchasangana nedambudziko iri kwenguva yakareba izvo vanhu avari kunetsana pache zvavo saka ndinovimba nokuteererwa kwamunoita vanhu vari kuteererawo vari kuzvinzwa kepiri isusu tinoisa nyaya idzi kumutemo seizvizvi vamhetu vamhangara kana vamapurisa malaw enforcement agents votsvakurudzo kuchazoonekwa kuti kozvii zvaitika zvafamba sei sezvatakazoona zvokukwekwekwa kwatanga tonzwa kuti vana vachamisa vanga vava kuchemera kuti mutumbi ndewedu munhu wafande wedu isu tozoone rumwe rutivi kuti aiwo vabereki vacho vanoziva mwana wavo kudarika isu tose nevemdc vacho nevecc tozwa kunzi mwana wavo anga asingaite nezvemapolitical party kunyanyanyanya recc rachanga asingaite nezvaro saka hatidi kupomerana kana kutsvaga kushoresa nyika kana kutukisa vanhu kana kudyara ruvengo pakati pevanhu vemuzimbabwe vanosapota musangano wezanupf nevanosapotawo musangano weruvara rwavo rwamabhanara avo neavo vanoita zvokwamonzora kwavo vachidyarwa ruvengo nenyanya dziri kuita zvinhu izvi vachizviita uri bwone hwokuti vatorerane chidanho chokuti ndiani muridzi weopposition kana kuti anodiwa nevanhu kuopposition ndiani nofunga munozviona kuti chero pasocial media kunyange pavanoita marali avo vanoita marali avo vari kusekana kutoona kuti ndiani mukuru vari kuita simuka tienzani vari kure zvavo neutongi they are at the periphery isu kuzanupf hatina dambudziko rokurwi ndiani ungarovawo vanhu vokwamonzora vachitsvakei ndiani ungarovawo vanhu vokwaccc vachitsvakei vamunangagwa vati takarova mapurivheya muhondo negidi zvikapera ikoko nhasi vati kana tichirwisana nemapurovheya tinorwisana navo nevhoti murunyararo pasina kupokana kana kusumudzirana tsvimbo mugosi hatitenderi izvo
avo vange vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri westudio 7 Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti masangano eSADC neAfrican Union anofanirwa kutevedzera zvavakanyora pamusoro pezvakabuda muongororo dzesarudzo dzavakaita muZimbabwe pakaitwa sarudzo muna 2018. Zvichitevera kurambidzwa kwemisangano yekutsvaga rutsigiro kwemamwe mapato uye kurohwa nekuurawa kwevatsigiri vemapato anopikisa, ZESNI inoti inokatyamadzwa nekunyarara kweSADC neAfrican Union pane zviri kuitika muZimbabwe. Mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network, Amai Ellen Dingani, vanoti masangano maviri aya akabudisa zvaakaona musarudzo dza2018 muZimbabwe kana kuti mareports, uye ane magwaro aakanyora pamusoro pezvinofanirwa kutevedzerwa panoitwa sarudzo munyika dzemuAfrica kana dzemuSADC. Vachiti zvino vakatambadza zvikuru kuti masangano aya hapana chaari kutaura.
Tinoti masangano iwaya masangano akatikoshera zvikuru muZimbabwe. Pari zvino panhau yemabielections handizivi kana vaine zviri directly related kumabielections zvavari kuita kana kuti zvavari kuda kuita, andina angu information yoyo asi masangano atakaona kuti aka reserve ma elections muna 2018 vakanyora ma reports avo ewongororo dzavo dzemao elections edu kana tinoti assessment yavo yema elections emuna 2018 ma reports avo iwaya vakasiyawo tinoti ma recommendations oro zvatingati zvingada kugadziriswa neZimbabwe kuti ma elections emuZimbabwe arambe achiitika mune nzira dzakanaka kana kuti aitwe munzira dzakanaka tinoti in a credible way. Saka ma reports iwaya chikumbiro chedu ndechekuti vatibatsirewo kuti hurumende yedu nemusangano unorana maelections wedu weZimbabwe Electoral Commission vawanikwe vachitora kana kuti kuimplementa zvimwe zvezvinhu zvakanyorwa mareports avo kuti zvigadzirise kana kuti zviimprove sarudzo dzedu. Atinotiwo marecommendations anofanira kuimplementwa.
Saka kumasangano akaita seSADC akamboongorora sarudzo muZimbabwe akanyoravo mareports avo, munoti kwavari?
Tangatikumbira kuti veSADC panenge pakadai paine mabyelections mukana wekuti vauye kuzoobserva kana zvichibvira kana kuti vakwanisewo kuverengawo mareports achaburiswa nemaorganizations achanga achiobserva maelections vaongorore kuti marecommendations avakasiya muna 2018 atinoti iwo marecommendations emaelectoral reforms pane zvakaimplementwa here musarudzo dzemusuwa mugovera dzemabyelections kana kuti pane zviri kuimplementwa here nehurumende yedu yeZimbabwe kana kuti neveZimbabwe Electoral Commission.
Sei izvi zvakakosha amai Dingani?
Zvinhu zvakatikoshera nokuti tinoda kuti sarudzo dzedu dzirambe dzichiimprova dzichiwedzera kunaka uye dzichiita kuti vanhu vanenge vachikondesta vanzwe kusununguka, vanzwe kuti aiwa tiri kukondesta yatipane yatinoti iyo level playing field. Saka zvakatikoshera kuti veSADC African Union nevamwe mapoka ese akauya muna 2018 vakaita sevana Commonwealth vana komesa kune vamwe vangu vakabva zvakare kumiri kwamakungwa kuna naAmerica kana kuna naEurope. Tinokumbira kuti varambe vachiita follow up yemarecommendations avo avakasiya vachikurudzira hurumende yedu neveZimbabwe Electoral Commission kuti vawanikwe vachiimplementa marecommendations aya. Nyange vakasatora havo marecommendations ese asi tinokumbira kuti vatore chikamu chakati kurei chemarecommendations iwaya kuita kuti sarudzo dzedu dziwanikwe dzichiitwa dzisingapokanwe uye dzisingakonzere mhirizhonga kude kana maresults abuda.
Avo vange vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network amai Ellen Dingani vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Day mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira madzishe kuti vasatsigira mapata anopikisa vachiti madzishe anofanirwa kuramba achitsigira ZANU-PF kana vachida kuramba vaine zvigaro zvavo. VaMnangagwa vakayambirawo kuti vanogona kuvhiringa zvirongwa zvekubudirira mumakanzuru emumaguta anotungamirirwa nemakanzura emapato anopikisa. MuNewsday makare sachigaro webato rezanupf mudunhu reHarare vaGoodwills Masimiremha vakaudza musangano webatsigiri webato ravo kuGlenview neZuro kuti kunyoreswa kuri kuitwa vana Chimhido nevana Mujibha inongova nzira yokutenga mavhoti. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari muguta reBrussels muBelgium nhasi vari kutarisirwa kuita misangano mitatu nemubatanidzwa wenyika dzeNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO, European Union uye nenyika dzeG7. Zviri kutarisirwa kuti vaBiden nemadzisahwira avo vachazivisa nezvezvimwe zvirango pavanhu vezvematongerwo enyika vekuRussia senzira yokubatsira Ukraine muhondo yavo neRussia. vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti kuti rwendo rwaBiden runzi rwabudirira hunge vabvuma kubatsira Ukraine nekurambidza ndege dzeRussia kuti dzigururuke pamusoro peUkraine.
Maonero angu ndeyekuti chinchakakosha kuratidzira unity pakati pe macountries ari muNATO, because tiri kuona kuti right now hondo haisipfamba mushe for Putin. Masoja ake ari kurohwa nemaUkrainian, even though maUkrainian ari ane army diki kune ya Putin, asi vanhu vacho vari resilient, vari kurwira nyika yavo and vari kukumbira support kubva kuma western countries ari muNATO. And therefore kuenda kuri kuita Biden ikoko kuti anonotaura nevamwe vake vari kusupporta Ukraine, I think zvinoratidza unity and vanogona kuzodiscussa in detail kuti vabatsire ne no fly zone iri kukumbirwa na Zelensky, ari kuti ndibatsirei tivhare maskai zedu kuti maRussian asarambe achingopomba achishandisa ndege.
Rwendo urwu munoona sekuti kuda pamwe dzimwe nyika muEurope dzanga dzoita sekuda kudzokera sure?
Ndione kudaro, I think inini maonero angu ndeyekuti Zelensky aita basa rakanaka chaizvo rekuramba achiinsista achitaura nemaparlamenti akasiyana. Takamuona achitaura necongress yemunomu, tikamuona achitaura neEuropean Union. Ari very active kuvaudza kuti zvamuri kuita idzi kuregerera Putin aichiita zvaari kuita hazvina kusiyana nezvakaitiwa na Hitler. And hationi kuti Putin achastopa once akakwanisa kutiponda isu paUkraine pano. Hapachisina ndiana anoti achastopa ipapo, panongona kutopindira Poland, Romania, ndo macountries ari maneighbors Ukraine. Anosapotana nemawestern nenato nezvinhu zvakadaro. So I think warning ya Zelensky yakakosha stereki.
Kuti rwendo rwavo rwunzi rwabudirira, chii chinofanira kuitika?
I think nini NATO idavuma kuti takubatsira Ukraine ne no fly zone. Then ndofunga that would be very successful, because kana padaro hapasisina nzira yekuti Putin angaihwine hondo iyi. Problem inozoitika neizvo zvadaro ndizvo kuti Putin right now ari unstable mentally, anogonawo kutretena nuclear.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru, chichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira bato reMtwakazi Republic Party kuti Zimbabwe haifi yakapatsanurwa kuti ive nyika mbiri. Nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora iri kukwikwidza mudunhu reEpworth inoti yakarwisa nekupwanyirwa motikari nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Sangano reZESNI rinoti rinokatyamadzwa zvikuru kuti SADC neAfrican Union hapana zvatiri kutaura pamusoro pesarudzo muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti mosora zvakanaka.